manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 31/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti Muka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chochikirwa kuti chinogona kutangawo kupararira kune zvimwe zvipfuyo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe Chatunga Bellarmine asungwa nhasi kuBeitbridge achipomerwa mhosva yekurova mupurisa paroadblock. Bepanhau reNewsday rinoti aburitsawo banga achiramba kusungwa. Izvi zvatevera kutuka mapurisa kwaanonzi aita mushure mekunge amumisa achipopota kuti vange vachimunonotsa kuenderera mberi nerondo rwake. Chatunga ndiye gotwe rava Mugabe namai Grace Mugabe. Hatina kukwanisa kumubata kuti tinzwe divi rake panyaya iyi uye hatisati taziva kuti ndiani kana kuti nderipi gweta richamumiririra. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati.
It's correct, yafungwa. Chaburitsa mashoko akaza kufamba kwenguva.
Saka zvikonzero zvacho ndezvekuti aita sei?
Kana munhu akachukara mutemo weZimbabwe anongosungwa kuti ndiani. Uye achukara mutemo weZimbabwe anofanira kusungwa.
Pari zvino ari kupi?
Mutauriri
wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti mhuka makumi masere dzinosanganisira nzou, noro, nyati, makudo nedzimwe dzakafa mwedzi uno mushure mekubatwa nechirwere cheanthrax kugona reJou National Park. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Muchiziviso kuvarimi neveruzhinji, mukuru anoona nezveutano hwemhuka mubazi rekurima reVeterinary Services Dr. Pius Makaya vati musi wa 20 mwedzi uno vakaudzwa nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango reZimparks kuti mhuka dzakasiyana siyana dzainge dziri kufa kugona reJou uye bazi ravo neZimparks vakabva vatanga kuongorora kuti chii chaiuraya mhuka idzi. Vati ongororo yavo yakaratidza kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax.
Laboratory confirmation was done at the Victoria Falls Wildlife Laboratory.
Ongororo yakaitwa ku Victoria Falls Wildlife Laboratory. Yakabudisa kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Musi wa 27 mwedzi uno takaziviswa kuti nzou imwe, nyati makumi maviri nemapfumbamwe, noro gumi nesere, marambiri, makudo maviri, mbizi imwe nenyala imwe dzainge dzaurawa neanthrax.
Dr. Makaya vati vachaongororawo mhuka dzinenge dzafa mune dzimwe nzvimbo kumasvingo neHarare. Vati ongororo yakaitwa munharaunda yakatenderedza gona reJou inoratidza kuti hapana mombe dzati dzafa nekuda kwechirwere ichi. Vachiti izvi zvinogona kureva kuti chirwere ichi chichiri mugona reJou National Park chete. Vaenderera mberi vachiti senzira yekudzivirira chirwere ichi icho chinobatawo mombe nevanhu, mombe zviuru makumi masere 80,000 dziri munharaunda dzakatenderedza gonare zhou dziri kubayiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi. Mukuru weveterinary services kumasvingo Dr. Kramer Manyetu vati bazi ravo rehutano pamwe nezimparks vari kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare mhuka kana mombe dzinenge dzafa kuti dziongororwe uye vasadya nyama yavasingazive kuti yabva kupi.
So we urge members of the public to buy meat from registered or reputable outlets.
Tinokurudzira veruzhinji kuti vatenge nyama kubva kumabhucha ari pamutemo anotengesa nyama inobva kumombe dzakaurawa munzimbo dziri pamutemo, uye kuti vasatenga nyama mumigwagwa.
Vatiwo bazi ravo rakatobaya majekiseni ekudzivirira anthrax kumombe zviuru makumi mashanu nezvishanu 55,000 kubikita zaka nemasvingo dzinove nzvimbo dzinowanzoita chirwere ichi nguva nenguva. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vakurudzira varimi kuti vaterere chenjedzo yeveterinary services nemamwe mapazi ehurumende kuti vachengetedze utano neupfumi hwavo. Kutanga kwegore rino, anthrax yakauraya mombe makumi matatu nenhatu kuChipinge, Gokwe neHurungwe ikabatawo vanhu mazana mashanu negumi nevasere, asi hapana akafa. Dr. Makaya vanoti Zimbabwe inoda majekiseni mamiriyoni maviri kuti ikwanise kudzivirira chirwere ichi kumombe dzese munyika. Zvichakadaro, mutauri weZimparks vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti pane mumwe murume akafa kukariba adzikwa nenzou.
Idzi ndidzo nyaya dzatogara chinetsana nadzo dzekuti vanhu vari kukuwadzwa, vanhu vari kurasirwa nezvipfuwo nenyaya yekupikisana pakati pemhuka nevanhu.
Mumakore mashanu adarika, vanhu vanosvika mazana mana vaurayiwa nemhuka dzemusango idzo dzave kuendawo kune misha dzichitsvaga mvura nezvekudya nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumwe mutambi wechidiki chimwemwe chipidza akasimudza mureza wenyika kumakwikwi echikamu chechipiri cheAfrica Monologue Challenge Season 2 kuUganda, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakawanda. Muturo wedu wenhau Pasmont Lovu anotipanyaya inotevera.
Chipidza akapedza makwikwi aya ari pachidano chechipiri kana kuti first runner-up ndokupiwa mubayiro wemadhora mazana mashanu ekuAmerica. Ainge asarudzwa pavatambi zviuru zviviri muAfrica asati apindawo muchikwata chevatambi gumi vakasara vachikwikwidzana. Vanhu munyika nekunze ndivo vaivhota. Anoti rangirisiri dambe kupinda mumakwikwi aya.
Kubvira gore rakapera taitumira mavhidhiyo emamonologue vanhu vayaibva Africa yese. Takatanga tiri 2000 vanhu vakatumira maapplication. Taiswa mushortlist yevanhu 50. Pavanhu 50 ava takasara tiri 10.
Chipidza anotiwo ari kufara zvikuru nemubayiro waakapiwa uye anoda kutenda vose vaimuvhotera. Mumwe wemutambi wechidzimai Ratidzo Unistava anoti zvinofadza zvikuru kuona madzimai echidiki achishura mari mumakwikwi epamusoro akadai.
Ukanyanya kuempawa madzimai unenge watoempawa nharaunda yese. Saka kubudirira kwachimwemwe nekuva first runner-up kwatiisa pamepo zvakanyanya.
Mutambi ane mukurumbira anosetsa veruzhinji achishanda nesangano rePO Box Reloaded, Admaya Kuzhangaira anozikanwa nerekuti BTC, audza Studio 7 kuti zvaitwa naChipidza munongedzo wekuti madzimai haafanirwi kutarisirwa pasi.
Tine mikana yakawanda yebudiriro uye chinonyanyofadza ndechekuti vanhukadzi naivo vari kubudirirawo uye kusimukira.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo madzimai anofanirwa kutungamidza zvivindi neshungu mumabasa avo sezvakaitwa naChipidza.
Ndinoyeuka chimwemwe achitanga kuzvisimudzira mubasa rake remaarts. Munhu ane zvivindi, munhu anoti chandafunga kuti ndinoda kuita, chandazvipira kuti ndinoda kuita, anochiita. Honaika kwasvika iko zvinezvi.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo, tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Kunyanya nyanya Second Republic inodokwaira kuti wanoita zvemi tambo tsika nemagariro zviende kumberi.
Chipidza akatanga kuita zvemitambo mugore ra 2009 aine makore 13 ekuberekwa. Akatanga kuonekwa pamutambo wefirimu rinonzi Cook Off, iro rakaitawo firimu rekutanga muZimbabwe kuratidzwawo padande mutande reNetflix. Akashanda une zvikwata zvinosanganisira Bustop TV, Magamba Network pamwe neAlmas Collaborative Arts. Akaitawo zvidzidzo zvemitambo neNew York Film Academy achidzidzira zvekugadzirwa kwemadocumentaries. Chipidza munyori uye akanyora mitambo yepaterevhizheni nemafirimu. Chirongwa chemakwikwi eAfrica Monologue Challenge chinokokerwa nesangano reMK Casting rekuGhana richidzikirwa neAfrican Chamber of Content Producers. Akatora chinzvimbo chekutanga mumakwikwi aya ndiMaud Gerard wekuIvory Coast, akapiwa churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakabva kuChina inoshandiswa sechipatara ichirapa vanhu pachena yakasvika kuCape Town muSouth Africa masvondo adarika. Umo vanhu vakawanda vari kuungana vachirapwa. Ngarava iyi iri kutarisirwa kuenda kunyika dzemuAfrica 13. Vana chiremba nevakoti vari mungarava iyi vari kushandawo nevamwe kubva muchiuto muSouth Africa mungarava iyi uye mune zvimwe zvipatara. Vamwe vanoti chinangwa cheChina ndechekuda kuti ionekwe senyika inobatsira vanhu vemuAfrica, asi iyo China inoti iri kungobatsira varombo. Mauto emuIsrael anoti zvizvarwa zvemuPalestine zviviri zvaurayiwa mudunhu reWest Bank zvichiedza kurwisa munzvimbo yakapambwa neIsrael iyi. Mauto maviri eIsrael akuvara muchiitiko ichi. Chikwata cheHamas charumbidza vange vachida kubhomba ava chichiti magamba. Kurwisana mudunhu reWest Bank kwawedzera kubva chikwata cheHamas zvachakarwisa Israel musi wa7 Gumiguru gore rapera. United Nations inoti muWest Bank mafa vanhu mazana makumi matatu nemanomwe kubva zvatanga kurwisana pakati peIsrael neHamas muGaza. Mauto eIsrael 10 nemapfumbamwe aurayiwa muWest Bank kubva zvatanga kurwisana uku. Iko zvino tochienda kuchirongwa Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Kuvea vesangano rechitungwiza Residence Trust vachange vari kutaura nesu pamusoro pezviri kusangana nemadzimai emuchitungwiza. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona zviri kusanganikwa nemadzimai emuchitungwiza pari zvino uye zvekuti zvingagadzirisikwe sei.
Taita dambudziko muno muchitungwiza nenyaya yemvura. Iko zvino mvura iri kutengwa dhora 4 ma20 litre bucket, vanhu tikurarama nemvura yemugodhi. Panewo nzvimbo dzinouyawo mvura inobva mutepi kamwe chete kasvondo, kumwe vatoo nemakore anopfuura 10 vasati vamboona mvura yemutepi, kumwewo inouya kamwe chete pamwedzi kana mitatu kana kutodarika. Saka iko zvino chitungwiza haina dhamu rayo remvura. Saka iko zvino tiri kunzwa kuti kwatinowana mvura kuharari vambovhara kana kuti kukomishina Prince Edward James. Kwatiri semadzimai idambudziko guru.
Tichiona zvamuri kutaura izvi zvakamira sei? Tichitarira isu zviri kusangana nemadzimai pari zvino panyaya iyoyi yemvura.
Zvinhu zvazvisisina kumira zvakanaka nekuti mvura yakudhura. Vanotengesa mvura voda $2 for 4 mazaki. Uye zvekare nyaya dzekuwacha chaidzo, nyaya dzemuzvirusu, zvinhu zviri kuafekta vakadzi zvii zvakanyanyisa nekuti isusu vakadzi tisu tinonotakura mvura, tisu tiri kubatwa chigaro pazvibhorani, tisu tiri kungunikidzwa, tisu tiri kusangana nemhirizhonga yakawanda muzvibhorani nekuda kwekusaikwa kwemvura. Ndodambudziko ratinaro. Saka chikumbiro chedu ndechekudai zvaibvirawo hurumende yatuvakirawo dhamu redu. Iko zvino Harare yavhara mvura yayo. Matambudziko atatinawo zvekare emvura iwayo zvazviri nani pamwe kune nzvimbo dzaiwanda. Asi iko zvino hapasisina kuri kuwanikwa mvura guta rese ma25 wadhi ese. Saka izvozvi mukauya vakadzi vamwe vari kubatwa nezvirwere zvemusana, vamwe ane makumbo amwe unoona achigonza chibhaketi aine clash. Matambudziko atinawo tii hatichaziva kuti todi ende tichapinda setemba dona goniropera tichitambura zvakadai. Taingokumbirisa hurumende yetivakirewo redu dhamu.
Makambowanikwa muchitaura here nekanzuro imomo muchitungwidza vari kuti chii?
Ichokwadi, tinotaura necourt order yatakawana 2021 yekodzero dzenyaya dzemvura. Vakabvuma kuti vaizopota vachiisa mabhauza kunzvimbo dzisingatosviki mvura zvachose. Saka akataka yesu takakurukura nawo, asi chekuita ndopasina nekutokuvaridze mvura Harare. Vakati tamisa takomishina Prince Edward Road, kwatiriwo hapana masimba atinawo ekuti tikutoida mvura. Saka vanenge vakutizvionere. Ine rimwe dambudziko ndekuti kanzuro yechitungidza haisi kubhadhara mari kusito Harare yemvura yatinenge tapuwa. Sito Harare inenge ichitoda kutenga mishonga yekuchenesa mvura dai chitungidza ichibhadharawo.
Mabasa api amuri kubata uyezve amungange muri kutsvaga rutsigiro kubva kune vamwe vakateerera?
Iko zvino tiri kuita matrainingi ekukurudzira madzimai kuti vazviitire mabasa avo emaoko, tikuvadzidzisa kugadzira madetergents zvinosanganisa zvinana sunlight clean, zvinana foam bath, maperfume, makobhura nezvakasiyana siyana. Saka rimwe dambudziko ratina ndeti vamwe vanenge vasitorinana pekutangira. Ndo rimwe dambudziko ratiri kutsvaga kuti vanokwanisa kunga vauye vabatsirana ungoti tikubhadharo $10 kune vakadzi vatatu vari kunotrenwa venitozoonawo kuti todii after vaitrena. Chimwe zvekare ndechekuti taita dambudziko revakadzi vari kuita cherityoti munotitungidza. Iko zvino tine mudzimai ari kugara nevana vari pamawuche vese vakaremara vaari kuchengeta vanopfuura 15 apamba paanogara hapana mvura. Ndo rimwe dambudziko racho. Saka taingokumbisa vanokwanisa chekutanga aichirwo bhoho pamba ari kutenga mvura ikaondeka paine vana vaari kuchengeta vakaremara vanopfuura 15. Ndo dambudziko rimwe ratinaro muno. Mudzimai iyeye hakuna chikafu, hakuna zvese, taiveko nezuro tadeedzwa kuti tinoona hazvina kumira mushe.
Vanenge vari kuda kunzwa mabasa amuri kubata vanokubata ipapi?
Tinowanikwa paofisi yedu panonzi paKey College, Unity K Chitungwidza, kudhuze nekuti Junction uko. Ende munondiwanawo panhamba dzinoti 078-072-1978 pamwe chete na 0774-6-9301.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu muchichipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvebira remazuva maviri rakatanga nezuro chishanu richitungamirwa nesangano reZinata. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda.
vakadiwa zvine vateereri.
Sekuru Sibanda, tiri kuona mutambo webira uri kuitwa kubva nezuro nemugovera uno. Mungatiudza pamusoro peurongwa uhu?
Ya, urongwa uhu tingati taane makore 6 iyo kana kubvisira kuita kubva 1992. Saka bira iri tingati nderebhomboro iri nezinata. Saka riri kudzidzwa pamushore kumakomo enharira. Saka kwakatobikwa doro. Tingati bere iri rine chinangwa chekuti mhondoro idzi kunobuda kwazvinoita tichishomesa nezvekuitika munyika. Iyezvezvi kunoita mataona kunoita zara. Kana ingaanyika inochenjerwa sei, inopeterwa sei, zvirwere zvinodzivirirwa sei, toziva kuti tinge tivanhu vachigomara iwo anobva kumhondoro idzi. Tingadzidzire nyika asi nhata yatanga kuti itange kuzviita ichiita kuti kumamemba ayo nechemhondoro zvainga zviiye panzvimbo iyoyi.
Sei manga musingaite bira iri tichiona kuti matambudziko ari kutariswa nezvavo, matambudziko anga achingobata nyika kubva 1992 pamakapedzisira kuita bira iri?
Ndinoona kuti pane zvimwe zvanga zvaakuitawo nenyaya pamujamino zvezvanaiinechemizvizvi zvaazvichiita senge zvanga zvisingasiendeka, zvingasimira zvakanaka. Saka iko zvino tinoona kana ne hurumende yatiayo inokuzirawo tsika dzechivanhu, nekuti vakatoita savanotombobvunza kuti kaiminiki chivanhu munotiwa kudii. Saka isi takatayo titange taita nevedu ivavo mhondoro dzedu titange tadziona, zvatoti mhondoro idzi dzinofanira kudzibva mu10 ipapo kwatakabveta kuma 1990 anenge tine abhoti kuma 125 dzaibva from 10. Takabikwa doro dzii dzakaitira nzvimbo ine zvinonya bhira.
Ndiani vanobika doro iri uye zvii zvinoitika mukubikwa kwedoro iri?
Doro iri remhondoro rinobikwa ne tingati muchivanhu rinotorwa nevanhu vaya vachimberika guma kuchibereka zuva. Ndo vanobika doro iri ende kana moto wacho unoitwa zvokusikwa nemiti iya yamunoona yakafana nemitizi iyai. Moto wacho unosikwa nemiti iyoyo ende kana watungira haudzime. Ende miti inobika doro iroro miti iya michakapa vanotovakwa dzimufasa varinenge ichibikirwa doro iroro ende moto iyoyo haudzime unotozvino guma musimetera doro.
Makasarudza sei nzvimbo yemakomo enharira iyi?
Ndatiko kunharira kwakuna sekuru vedu vamushore yenemhondoro yanga iriko. Saka ndo nzvimbo yatakaona yakamaraiwa ekuronga kune komiti yanga ichironga iyo zinata ichitungamira. Saka mukuonesana takaona iri nzvimbo yakakodzera kuti zvii ikozvingapatire zvikubiki zvedoro, nekuti hanzvimbo yacho haina kusimuka. Iyo midziyo yachona zvatozine midziyo dzemhondoro idzodzi pambotipiwo marayiwa enyika paonese pachiti zvitenenguzo nekuonesana. Saka pana hatisi kureva kuti tikasanga pane mhondoro imwe chetaiwa, imhondoro dzemadirimana ese iri kuungana iyi. Kana pane panoda kupenderwa nyika yopenderwa, kana pane panoita pari kukanganisa pamusoro pano zvimwe zvinotiudza zvigere zvimwe zvii dhiriri yacho. Saka tinenge tichitinge tichitarisa tichipiwa nemhondoro dzedu dzenyika. Zvatoti mhondoro idzi haisi midziyo yose inoita mhondoro ayo. Ukachiringawo kumarainmaka vaya vanokwanisa kutizvikomba kuti zvodaita mvura, nezvatiriti mhondoro ngatinenge uri midziyo yedu iyi.
Maita basa sekuru, tinotenda zvikuru. Totarisira kuti bira renyu riri kufamba zvakanaka.
Aiwa chokwadii, aiwa tinoona kuti kubva patakaritanga tiri kuratidza kukunda ende saka tinotarisira kuti ayo mukunopedza kwebasa redu iri zvinhu zvinofanira kuti zvifambe zvine chiedza chakanaka.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica, muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mwedzi uno unocherechedza zuva rekubatsira pasi rose reWorld Humanitarian Day, mukana wekuremekedza kuzvipira zuva nezuva kunoita vashandi vose vemasangano anopa rubatsiro vanoshenaira mune dzimwe nzvimbo dzakaomarara pasi rose, kazhinji vachiisa munjodzi upenyu hwavo ivo vanopa rubatsiro nekununura vanhu vanenge vari munjodzi yakanyanyisa pasi rose nevari kutambura. America inocherechedza kuzvipira kwavo kunzwira vamwe tsitsi nehunhu hwavo. Kutambura kwevanhu kuri kuenderera mberi kuchiisa vanhu vakawandisa munjodzi uye mabasa ekubatsira anoramba akakosha mukubatsira kurwisana nedambudziko iri riri kuwedzera nguva nenguva kunyange hazvo njodzi yaro iri kuwedzera. Naizvozvo gore rapera vashandi vemasangano anobatsira vanosvika 200 kana kuti 280 vakaurayiwa vachizvipira kubatsira vamwe zvakaita kuti rive gore rakaipisisa munyaya dzekubatsira. Kubva kumatambudziko ari muSudan, Gaza, Democratic Republic of Congo nedzimwe nyika, vashandi ava vanowanzoshanda munjodzi yakanyanyisa kusanganisira muri kurwiwa hondo kuitira kuve nechokwadi chekuti rubatsiro ruri kusvika kune vari kurwuda zvakanyanya. Mabasa avo anotsigira nharaunda munguva dzadzinoda rubatsiro zvakanyanya nekubatsira kuti pave nepasi rose rine runyararo rakachengetedzeka. America yakazvipira kuramba ichimira nevashandi vemasangano anopa rubatsiro nekuisa mari yakakosha kuponesa upenyu nekuderedza kutambura pasi rose. Ndosaka muna 2023 America yakawanisa mari inoda kusvika kumabhiriyoni 10.5 kana kuti $15 billion kurubatsiro, uye muna 2024 yakawedzera rubatsiro rwayo kubatsira kuderedza matambudziko ari kuwedzera pasi rose. Mumashoko avakaburitsa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakati America yakazvipira kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu nekubatsira kugadzirisa kusawirirana kuburikidza nekushanda pamwe nedzimwe nyika. Vakatiwo vanodawo kuona nekukasika zvisina njodzi, zvisina dambudziko kufamba kwevashandi munzvimbo dzine kunetsana kuitira kuti vakwanise kusvika kune vanoda rubatsiro pasina kukanganiswa. Apo vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni 300 kana kuti 300 miriyoni vave kuda rubatsiro nekuchengetedzwa pari zvino, America inosimbisa kuzvipira kwayo kubasa iri ichiramba ichikurudzira vainoshanda navo pasi rose kuti vabatane nayo mukuwedzera rubatsiro rwavo kuitira kugadzirisa matambudziko kune vanoda rubatsiro mudambudziko riri kukura pasi rose. Mutauriri weNational Security Council vaShawn Savett vakati mukushanda pamwe vanokwanisa kubatsira kushandura zvine pundutso upenyu hwevanhu vakawanda. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ngezi Platinum 2, Yada FC 0, Green Fuel 2, Capes United 2, ZPC Kariba 1, FC Platinum 1, Bulawayo Chiefs 1, Tel 1 1, Simba Bora 1, Bikita Minerals 0. Mu English Premier Soccer League, Arsenal yaita mangange 1-1 ne Brighton. Kotiwo Nottingham Forest yaita mangange zvakare ne Wolves 1-1. Aston Villa yarova Leicester 2-1. Ipswich Town yaitawo mangange 1-1 ne Fulham. Kuchitiwo Brentford yakunda iyo Southampton 3-1. Bournemouth ichirovawo Everton 3-2. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti haatarise kuti munhu abuda mbamani. Mhuka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax, chochikirwa kuti chinogona kutanga kupararira kune zvimwe zvipfuyo zvakaita semombe chichiparadza upfumi hwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emhlakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, uChatunga Mgabe indodana kaMoye uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapolisa eBate Bridge esethiswa icala lokutshaya ipolisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe esijiyeneyo. Izakhamizi zakondolwane Plumtree eziyisithupha zibotshelwa ukubulala owesilisa zimethesa icala lokweba imbuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UChatunga Pelamine Mgabe indodana kaMoyi owayengumongameli uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapolisa eBate Bridge namuhla esetheswa icala lokutshaya ipolisa kuRoadblock. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile lokhu kungxoxo ayenze leStudio 7 wethembisa ukwethula imininingane egcweleyo ngokuya kwesikhathi. Kodwa iphephandaba leNewsday libika ukuba uChatunga ukhuphe ingqamu yohlobo le-okapi efuna ukugwaza ipolisa leli wasebanjwa ngamanye amapolisa okwakhathesi uvalelwe enkambeni yamapolisa eBate Bridge.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ngilelwa mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu ngolwesithathu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezijiyeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngokubika kwamapolisa enkambeni yenyamunga eKariba, umufi umnumzana Scotch Gawa uhlaselwe yindlovu evela etshwaleni emadabukakusa. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZimParks, umnumzana Tinashe Farawo uthi balusizi kakhulu ngalokhu, njalo uthi uzulu kumele achiyane lokuhamba ebusuku.
It's another sad incident that we have recorded.
Indlovu ibulele owesilisa eKariba. Lesi sehlakalo ngesinye sezehlakalo esilusizi ngazo. Kodwa sikhuthaza uzulu ukuba angahamba-hambi ebusuku.
Izehlakalo ezinje seziyinsakavuleka ezabelweni eziningi ezigoqela eManicaland, Mashonaland West, Maswingo laseMathebeleland North, ikakhulu ezigabeni eziduzane lalapho okugcinelwa khona inyamazana lezi ama-game parks. EMathebeleland North udubololo lubhahe kakhulu ezigabeni ezifana leVictoria Falls, eBinga laseWange, lapho abantu abakhala khona ngokuthi uhulumende ukhanya eqakathekisa inyamazana ukwedlula bona. Abaholi bezigaba ezincelezelane leWange National Park, Forestry Area leZambezi National Park bathi ukuhlaselwa kwabantu zenyamazana lezi sekuyiyo inkulumo yokuvukisana. Ukansela kaWard 3 umnumzana Given Moyo uthi indlala yalonyaka yenza udubo lolu lundlondlobale ngoba inyamazana sezisondela kakhulu ebantwini zidinga ukudla. Uthi izilwane zona sezizingela libalele ezibayeni zezakhamizi kanye lasemadlelweni.
Abantu bafake kuyangeni izinyamazana izilwane. Isilwane safika sithatha inkomo, sithatha imbuzi, sithatha amadonki. Naku umuntu adingathembela khona adle.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loCouncillor Moyo esendlovu bus stop turnoff eWange lapho izakhamizi esezathutha khona zibalekela ukuhlaselwa zinyamazana. izakhamizi zeWange seziqinise umkhankaso wokuthi uhulumende kumele apasise ukuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill ukuze kubhadalwe imideni yabantu abayabe bebulawe zinyamazana, abadlelwa izifuyo lezilimo kanye lalabo abayabe belinyazwe zinyamazana lezi. Unkosikazi Hlengi weSibanda uthi kuyabahlukumeza ukuthi lanxa bengaze behlelwe ngomonakalo kabakhalelwa njalo kabahlawulwa.
Inkomo zena lezi esilazo ziphinde zidliwe futhi yizilwane, sesihlala singabantu nje sihleziyo khonapha komvuto esidingaswele ukuthi kanti manje siyenze njani.
Unkosikazi Shailene Mathe ongaphansi kwenduna uShana yena uthi lezi ngadini yimpi phakathi kwabantu lenyamazana.
Ingadi yangkhona akumele ulinde ukuthi uze uthole khona okokuncane, manxa ungasalindanga vele indwangu ziyaqeda.
Udaba lokuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill solwethulwa edale lePhalamende lwabuya njalo lwasabalaliswa kuZulu ukuze afake imibono yakhe. Abantu abaningi bathi labo ababe behlanganela lolu dubo kumele behlawulwe. Ungapasiswa lo mthetho uzakwenza njalo ukuba izakhamizi zithole inzuzo kwezendle, kuthi labo abalimeleyo bahlawulelwe nguhulumende ezibhedlela. Nyakenye ugatsha lweZimParks luthi inyamazana zeganga zibulale abantu abangamachumi amahlanu 50 njalo iningi libulawa zindlovu lengwenya. Ngimele iStudio 7 ngiseWange komvuthu ngingonokuthaba Dlamini.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho le-Israel libika ukuthi libulale amaPalestina amabili abelungiselela ukubhomba eWest Bank ngesikhathi ibutho leli lingena kulindawo. Iqembu leHamas labangela ukuqala kwalimpi ngokuhlasela e-Israel nyakenye lethule umbiko lisithi ibutho labo lihlasele amabutho e-Israel asanda kungena endaweni esezansi yeWest Bank. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-AFP. Abebutho le-Ukraine bathi bawise ama-drone ebutho le-Russia angamachumi amabili lane 24 phakathi kwangamachumi amahlanu lambili 52 athunyelwe ezigabeni ezisitshiyangalombili zakulelo lizwe. Bathi akula muntu olimileyo njalo akubanga lo monakalo omkhulu. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Umthethwandaba ophakemeyo oweVenezuela oweSupreme Tribunal of Justice usunqume ukuthi ngempela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe wanqoba kukhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo kulelo lizwe lapho ayincintisana lomnumzana Edmundo Gonzalez. Isinqumo lesi asithembeki njalo asilasisindo. Singakhangela ubufakazi obuningi obukhomba ukuthi umnumzana Gonzalez nguye owathola amavoti amaningi mhlaka 28 ngoNtulikazi, ukutsho umsekeli wesikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Vedant Patel embikweni olotshiweyo. Amaphetshana aboniswa liqembu eliqoqa imikhankaso kamnumzana Gonzalez asenkundleni zebulenjini atshengisa ukuthi umongameli Maduro wanqotshwa ngokuphindwe kabili kumbe kanye. Phezu kwalokho, ohulumende bamazwe asemhlubulweni weLatin America alichumi bathi abavumi isinqumo somthethwandaba weVenezuela esokuthi umongameli Maduro uthi nguye owanqoba kukhetho ukuthi aphindele ayebusa. Umongameli Gabriel Boric owelizwe leChile uthi angithandabuzi ukuthi ukhetho lolu luntshontshiwe. Okuveziweyo emphakathini ngalolu daba njalo kwahlolisiswa kuveza ukuthi abalelungelo lokuvota eVenezuela bakhetha umnumzana Gonzalez ukuthi abakhokhele. Intando yabantu beVenezuela kufanele ihlonitshwe, kukhuthaza umnumzana Patel. Okwamanje sokuyisikhathi sokuthi amabandla ezombusazwe eVenezuela aqalise ukuxoxisana ngenhlonipho, konke kuqhutshwe kulandela umthetho wezokhetho kulelo lizwe nezifiso zabantu beVenezuela. Isiphathamandla somanyano we-European Union umnumzana Jose Borrell uthi amazwe angamachumi amabili lasikhombisa wasoze ananzelele umongameli Maduro njengomuntu okhethiweyo engabonanga impumela yokhetho ehloliweyo. imizamo esaqhubeka eyokuthi uMongameli Maduro aqilibezele ngokuthi wanqoba kukhetho izamemethekisa ingxabangxoza evele ikhona. Ngempela uMnumzana Gonzales wacatsha ngemva kokhetho luka-28 ngenyanga edluleyo. Abezomvikela baze baqaqile abantu abedlula inkulungwane ezimbili ababetshengisela laba mabandla aphikisayo ababesola impumela yokhetho. Umholi webandla eliphikisayo uNkosazana Maria Corina Machado nguye owakhetha uMnumzana Gonzales ukuthi ancintise, yena eseyalelwe ukwenza njalo la esowayecatsha. Ilizwe leMelika lamanye amazwe omhlaba lizaqhubeka lixhasa abantu beVenezuela ngoba amalungelo abo edelelwe kusukela ngenyanga edluleyo mhlaka-28. Njengokugcizelela kwaMnumzana Patel, sizimisele ukusekela uhlelo olugoqela wonke umuntu olukhokhelwa yilizwe leVenezuela ukuthi sibuyisele intando yabantu.
Le yimibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo live talk. Maviki wonke ngovulo kusiyango lesihlalo. Sihlaziya kwenzakala elizwe lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Mwana sibili silani kanje.
Lilami uThabo Kancube ontanga, let us connect and network. Uhlelo The Connection.
Mwana sithathu ke.
Kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo. Ngizophisana noJonga Kandemiri.
Mwana sine khona kwenzakalani.
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo asiyihluzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMarvelous Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulaptop ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Okwamanje ke ngitejele osithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa noNkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asizweni ukuthi usiphatheleni.
Njengathi omama bamabhizinisi sile challenge enkulu kakhulu ukuthi siyavuka ekuseni sihambe emsikeni ethu kungela magetsi, sithiye labantwana bengela lutho kokuthi upheke. Kade sivinile nkuni phela sizitholi, sokumele siphile ngegasi. Igasi lawe iyadura, i-very sensitive, ayifuna ukuchiyelwa abantwana. Sokumele wena ube khona, kugcina kusi-affecta njengabomama. Omama bale msebenzi abayenzayo, sivuke kuseni sizama ukuthi sichiye siphekile kumbini lokunye sikuthengisayo kuyafuna amagetsi. Amagetsi ahambelana lamanzi. Lapho i-challenge ukuthi sigcina singayanga le misebenzini sesimelela amanzi ezibhoraneni. Simelela kathi selezi bhorane kuthiwa zilamanzi. So sokulokungamachibo okugejwayo and amanzi lawo kakho sefu ngoba ngokungamachibo esingakwaziyo ukuthi amanzi angikhona abevelela ngaphi kokuthi amanye agcine sengamasuwa. Even la kumabhizinisi ethu sokusehla kakhulu ngoba isikhathi sokuthi siyothengisa ncane. Ngokuthengisa vele uzolezi-stress ucabanga ngekhaya ukuthi ngithiye kunjani. Even le emsikeni yethu i-health isisichaya ngoba silala manzi ukuthi ukhanya ugezisa izithelo zakho okunjengama-epulu okunjengekhona lokho okudliwa khonapho khonapho. So hhayi, kunzima kakhulu.
Inhlanganiso yakho iqhuba imihlangano yama-consultative meetings. Ungasichasisela ukuthi kahle kahle ngeyani njalo izaphathisa njani?
Siyananzelela ukuthi i-City Council isivule i-department yethu yama-small SMEs awethu. E-councilini sasiba lalokho kokuthi siyabhacisa kungxenye bethi sisebenza under i-housing communities. Kwesinye isikhathi bethi siku-licensing, kwesinye isikhathi besingakwazi ukuthi singaphi. At the end of the day imali yethu ibisigcina isiphonguba miseleni yasingazakali ukuthi ifakwa nga. So besisenza ama-consultative meeting ukubuza ukuthi vele lisebenzelana njani le council leyo harassment, sikhangela lama-bylaws ethu lama-partners ethu FES esincedisayo ukuthi siconsulte lalo kade silama-town hall meetings athi esiwayenzayo ukuthi sizame ukuthi siformulate i-policy eyiyo ezasincedisa ukuthi sisebenze kahle le council le-ofisi yethu entsha. Sihamba ngamawadi ngamawadi sinanzelela ukuthi amawadi alenhlupho ezijiyeneyo. Besilo wadi 1 ogcwele ngenhlupho eziningi. Ama-flea markets ezikhangela lama-coveted flats, lama-coveted buildings asetshintshiwe aba ngokuyi-small zitolo. So okuphumileyo kakhulu ukuthi amapolisi sekahle ephume sobala ukuthi ama-rent angkhona ahamba njani, babhatala njani, babhatala kubani. Lakhona lokuthi imali zethu esizibhatalayo ama-license izithi council going to plow back ebantwini bona laba abangama-informal sector okuzothi nabo develop indawo zabo. Kwaphuma lakhona lokho ukuthi kona the days ukuthi bedotshelwe kuphela imizila, sebefuna izindawo ezifriendly free ezokuthi all weather patterns okokuthi nxa izulu lisina ngingayisaba ukuchaya ngoba chaya phansi kuzakhukhula yilokhu ze lizulu, ngingayisaba umoya ukuthi uzathatha. So ngezinye izinto ade sikhuluma ngazo ezi-affecta especially omama ngoba sinanzelela ukuthi omama they are almost 75% of the totally lokhu zeni abaku-informal sector. Kukhanya vele ipolisi kabayazi ngoba kade belokhu bekhala bethe sazi i-council ukuthi izasenzelani. Sathi sabakubonisa ukuthi hhayi i-council yenza linelikufunayo. I-council lamahhofisi avulekileyo ngoba bayesaba ukukhuluma, bamelele nje ukuthi i-council iyenze ekufunayo then bona sebelandele. But stena gona the days i-council lathi sisebenzelana kanye kanye layo, sihlangane halfway okuzothi at the end of the day sithole food on the table, la i-council ithole i-revenue ezancedisa uZulu, ezancedise lelizwe lethu leZimbabwe. Nyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga. Siye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba, langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla sikondolwane ePlumtree lapho okuboshwe khona izakhamizi eziyisithupha ngecala lokubulala owesilisa ebezimethesa umlando wokuntshontsha imbuzi kamakhelwane. Abasolwa baboshwe ngamapholisa akomadlambuzi. Sixoxele linye lawo lachasisa kabanzi.
Lo umuphi ngathi wahamba esiwayeni omunye umadali kala ebusuku wahamba wayethatha imbuzi amadalikana phakathi kwalaba umadalikana okhala wakhona then wathethethetha imbuzi wahamba wayehlizi imbuzi leyana egayeni wahamba la emzini wakhe. So lo umadalikana okhala wathi usidinga imbuzi yakhe wayitshela imbuzi yakhe, wazitshela ngomunye ukuthi hhayi akhe ngabona umufi lo ehlinza imbuzi enje kanje kanje kanje. Yena wazomlanda wahamba wayathekisa abanye abangane bakhe, bayathola khona okwahlinzela khona imbuzi, abalonda igazi lalithonda ngendlela laselaqonda emzini womufi. Wathi esika emzini womufi akhena ingekho umufi kodwa kwakulo mama wakhe nguye wakhela ukuthi umufi ungazi amlanda futhi khona nekhomakhelwane wabuya layo umufi kayalanga ukuthi imbuzi wayeyitshentshile imbuzi kamadalisala ngase bathela le inyama yayikhona embini yakhe abasadinyanga okuningi ngase bathela sikumshaya konke engu-eight
bamtshaya wahle wafela khonapho kumbe wayafela esibhedlela
wathi sebemtshaye kanjalo umfilowana bamthiya emele kodwa umadalisala okhala njengoba kwakungumakhelwane wakhe kuteseduze wayehamba emsuku esiyomtheka emkhangela ukuthi yoku esaphila yini and njalo u esaphila ehamba emnikani amaphilisi la manzi ehamba insuku eziyi-two ehamba esiyomtheka endlini yakhe kodwa bethiya kenjani bethile umnengo wakhe phakathi emkhangela ukuthi esaphila yini kwathi ngelanga lesithathu bathi beseyi-checka kwaphansi ekho wathola esenjani esefile ngathi umama kamufi nguye waqala ukubona ukuthi hhayi umufi lazo sele malanga engambona njengeva kokutshaya kwakhe wathi esiyi-checka endlini yakhe ikho wathola efile
sikhuluma nje abasolwa bangaphi lokho bekhona ngapho komadlampuzi kumbe sebaya emthethwandaba
sisahamba labo ekhothi sikhuluma kanje ngaku-remand esiyamthethezini kwafana ngoba ukuhamba labo wangena ku-initial remand wangena e-prison
amacala anje mpolisa ungathi avamile yini khona ngapho kumbe into ephongkwenzakala nje kanye
kumadlambuzi indawo ningathi kunyanga ezidlulileyo ezingaba zintathu kumbe zinye ningathi kuyathula mbijana ukubulawa kwabantu kodwa okwamanje sengathi sekukhalile ngoba inyanga edlulileyo sathola futhi umuntu wesifazana wabulawa nendoda yakhe ngemva ukuthi indoda yabuya ifika ekhaya yathola umfazi efika kungaba kuyisomething wakufaka ekudleni kwendoda indoda yathi yacaphuka isithi umfake umuthi then wathi wamtshaya nge-pik wamdabula ikhanda so kathesi sokuyenzakele futhi kukanye wathi indawo leyo yemadlambuzi indawo yokulawa kwabantu kulokhu kusiya phambili kukanye abantu kabafundi
amacala okutyontshwa kwezifuyo wona ke avamile lawo
okwamanje ningathi sekungcono kodwa umnyaka odlulileyo amacala okutshintsha kwezifuyo imaningi kakhulu kubantu abasuka indawo ezinjengentsholotsho zinguya emadlambuzi betshontsha izifuyo ezinjengenkomo namadonzi behamba besiyothengisa bethengisela abantu abasuka kubulawayo bethengisela khona le etsholotsho njalo sekulabanye abasuka kithi lapha futhi komadlambuzi betshontsha iy'nkomo zasebhofana bebuya lazo indawo lethu yemadlambuzi sebethatha ezikomadlambuzi ezikaphisa khona le futhi ebhotwana njalo kodwa ungathi okwamanje kungcono especially lo umnyaka
uzulu wakomadlambuzi kuyini ongathanda ukukutsho kuye ngezehlakalo ezinje
kathesi sikhuthaza abadala kumbe abazali ukuthi bahlale phansi labantwana abafana besilisa ukuthi babafundise ngendaba yena le yokuhamba bethatha izinto zabantu njalo nokuthi bafundise ukukhulumisana ngakho nenkinga esigabeni
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mpolisa siyabonga kakhulu
kulungile babangoma ngiyabonga
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lepolisa lakomadlambuzi ePlumtree ngokubulawa kwesilisa obesethezwa icala lokweba imbuzi thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Aushele baba angala phuma lenda ashona lenda awuyelele angala phuma
Siyabonga Ntungamile Nkomo Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi uSevius Nyoni ozibiza ngegama lokuthi Sithwalo senkosi emculweni. Usithwalo udabuka eNkayi lapha uphethe iEP yakhe entsha elesihloko esithi Impilo. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salibonani balaleli ezomculo ngale ngo 2016 lapho bengise kanjalo eRunguje noma ungathi eDandade wase uhamba isikhathi kwaze kwahla u 2018 lapho hambe ngaye eMzansi khona ngadibana nabanye abaculi abafana nabo Sibani Ndlovu Olani Shongwe waseSwazini nomfihlelo hayi Major Street Thomas Kandi yibo abantu engiculela nabo ngakhipha isingle track bekungu 2019 lapho ya 2020 ngangena njalo estudio nomlungisi Gasa sakhipha iGospel Masikandi 2023 lokho sizama siwasivuka nje sakhipha enye isingle track njalo futhi ahamba isikhathi waze washa lesi sikhathi samanje esengikhiphe khona iEP engiphetheyo lapha
mina ngizukuka Sizwane zintombi zithu mjoli anyisa kanti jola nabantu abarongo Mina ngizukukhala Sizwane zintombi zithu mjoli anyisa kanti jola nabantu abarongo
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
Ingoma zami beyingakazi faki endaweni zokudownloada laphana noma engathi kuma app okudownloada kodwa kungekudala ngizozifaka ke manje ingoma zitholakala kimi ngqo ngokuhlala ngilapha kwaBulawayo eMagwegwesti abafuna ukuxhumana nami inamba zocingo u 0783136844
abalandeli ubatshiyela wapha mashi
Ngiyacela ukuthi linyamukele njengabanye abaculi nami ngiyalithanda kakhulu bese ngicina ngokuthi cela ukuthi linga-download izingoma kuma app lawa angasizi ngalutho abaculi kodwa li-download lapho okwazi khona ukuthi mangabe u-downloader umculi ukhona naye akutholayo
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singekehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. UChatunga Mgabe indodana kaMoyi uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBaitbridge esethe sayicala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. ukubulawa komunye umhlali weCaribbean indlovu ngolwesithathu sekuveze njalo ukufuthelana okuqhubekela phambili phakathi kwenyamazana labantu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.